This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 5, 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvinoe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Riri kureva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Mwedzi ineyi ndoo mwedzi yemaguta yekuti vanhu vane zvinhu zvakadai semanhanga, mapudzi nemimwe mitombo inowanika miminda iyai. Saka zvazviri kureva ndezvekuti zvinhu zvakaita seizvo zvazviko.
Sangano rinoongorora mamiriro echikafu munyika reFamine Early Warning Systems Network kana kuti FuseNet rinoti nzara yaramba yakapfunya chisero munyika zvekuti vanhu vanofanira kuramba vachibatsirwa kunyangwe iri nguva yekuti vange vachidya zvomuminda.
Kana varivo vatinoti tikaona toti vakamirira musangano wedu watakava nawo kubva ndiri mukweri kusvika pazera randave vachikonana nesu, tinotadza kushinzwisisa kuti ndivo here musangano wedu kana kuti wamumwe.
ZANU-PF yoita misangano yePolitbureau Central Committee uye nevakarwa hondo mukuedza kugadzirisa zvinhu zvaita manyamamire nerongo. Vemabhizimusi nevanhuwo zvavo vonetseka nekushayikwa kwemari mumabhanga. Zimplus Holdings yopomerwa mhosva yekuburitsa mari munyika zvisiri izvo mumapepa netsapasi rose ari kuzivikanwa nekuti Panama Papers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ava vatarisana nematambudziko makukutu zvichikonzerwa nekurwisana mubato ravo uye upfumi hwenyika hwaenda kumawere vari kutarisirwa kuita misangano mitatu yakakosha svondo rino kutanga mangwana mukuedza kugadzirisa zvinhu. VaMugabe vari kuita misangano yePolitbureau Central Committee uye mumwe neveZimbabwe National Liberation War Veterans Association. Nyaya yekuti vaMugabe vave nemakore makumi mapfumbamwe nemaviri ekuberekwa pasina kujeka kuti ndiani achatora chigaro chavo yakonzera kuti mubato ravo reZANU-PF nemunyika muite kunetsana kwakanyanya. Pane vamwe vari kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, vamwe vachitsigirawo amai Grace Mugabe vari kuchikwata chinonzi Generation 40. Vakarwa hondo vari kutsika madziro kuti vaMugabe vanofanira kudzinga mubato vamwe vechikwata cheG40 vanosanganisira makurukota matatu anoti vaJonathan Moyo, muzukuru vaMugabe vaPatrick Zhuwau uye vaSevia Kasukuere. Asi vachitaura mushure mekudzoka kubva kuJapan, vaMugabe vakati vakarwa hondo havafanira kuudza bato zvekuita asi kuti vanofanira kungotevera gwara rebato. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wesangano reZimbabwe Liberation National Veterans Association vaDouglas Mahia ndokutanga nekuvabvunza kuti gadziriro yavo yemusangano uyu iri kufamba sei.
Zviri kufamba asi zviri kungononoka nekuda kwematambudziko ezvekushandisa, ndo zvinhu zviri kunyanya kungotinetsa but zviri kuita hazvo.
Mune chivimbo here chekuti muchaunganidza vanhu vese ava nemusi wechina?
Tinotoshingirira kusvika vasvika nekuti kana zviri zvo zvinoita kuti zvinhu zvedu zvitaurike zvichibuda zvakanaka, zvinotofanira kuti tinge tichiita saizvozvo.
VaMugabe mukupera kwesvondoko vakataura ivo kuti havasi kufara nezvimwe zviri kuitwa nevakarwa hondo, vachiti havangaudze bato reZANU-PF zvekuita asi kuti vanofanira kutevera gwara rebato. Munoti kudini mashoko aya?
Munoziva kana zvaive nani kuti pamwe kuda tikachisataura pamusoro penyaya iko zvino, nokuti zvinogona kukanganisa zvinofanira kubuda mukusangana kwedu.
Asi pane mamwe makurukota akati kuti kusanganisa vazhuwawo vamoyo na vakasukuere vamanga mamboti amusi kufara nemabatura vari kuita basa. Muchiri kusimbirira here nenyaya iyi? Inyaya yatingatarisira here kuti chakurukuru?
Hatisi kuitaura senyaya yatiri kugarira pasi, asi kuitaurawo sechinhu chiri kuwanikwa mune zvine chokuita noupenyu hwedu. Tingangotaure pamusoro pezvavo.
Chii chiri kuita kuti musafare nezvavari kuita?
Chiri kukahadzika kuti kana varivo vachinoti tikaona toti vakamirira musangano wedu watakava nawo kubva ndiri mukweri kusvika pazera randave, vachikonana nesu, tinotadza kuchinzwisisa kuti ndivo here musangano wedu kana kuti wamumwe pochida kuti titsvage tsananguro kana kuti nguva yekuti zvibude pachena.
Ko zvimwe zvikuru zvamuri kutarisira kuti muchataura ndezvipi?
Izvozvi izvi zvokuti magariro edu nezvatinoda nemaitirwo ari kuita zvinhu munyika zvine chokuita neupfumi, nezvatinofungawo kuti dai ngano yedu kubva kwedu kuhondo nokudzika zvinyorwewo heritage ivepo, zvinhu zvakadaro izvo tinotaura nezvazvo.
Mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Sangano refemine early warning systems network kana kuti FuseNet iro rinopa chenjedzo pamwe nekuongorora nyaya yenzara rinoti nzara icharamba yakabata munyika, izvo zvaita kuti rikurudzire kuwedzerwa kwekupiwa kwerubatsiro nemwedzi mumwe chete kusvika mukupera kwakubvumbi. Mugwaro raburitsa nhasi sangano iri rinoti mhuri dzinoshaya mune mamwe matunhu dzanga dzichipiwa rubatsiro rwechikafu dzinofanirwa kuramba dzichibatsirwa kusvika mukupera kwachivabvu, sezvo dzisina kuwana chikafu chinyoro chekuti dzikwanise kuzviriritira nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura. FuseNet inoti inotarisira kuti vanhu vangangosvika ku1.7 million vanenge vari mudambudziko rechikafu kubva mumwedzi wachikumi kusvika mumwedzi waGunyana gore rino. Sangano iri rinoti izvi zvinoita kuti padiwe rubatsiro nechimbi-chimbi kuitira kuvhara maburi enzara pamwe nekuchengetedza upenyu hwevanhu. Hurumende yakatozivisa kare kuti vanhu vanoda kusvika kumamiriyoni mana vanoda rubatsiro rwechikafu. Mukuzeya nezvekurudziro yeFuseNet iyi, tabata nyanzvi munyaya dzechikafu Reverend Forbes Matonga.
Riri kureva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nekuti zvatinoreva nderekuti mwedzi ineyi ndiwo mwedzi yemaguta, yekuti vanhu vane zvinhu zvakadai semanhanga, mapudzi nemimwe mifo inowanika muminda iyai. Saka zvazviri kureva ndezvekuti zvinhu zvakaita seizvozvo hazviko. Saka zviri kurakidza kuti tiri kuita continuation yekubva kushomeka kwechikafu tichipinda mune kumwe kushomeka. Hapana paita vanhu kabreki kekunge vamboona tumaguta.
Zvino kuwedzerwa kwaiyo nguva iyi yanzi yawedzerwa nemwedzi mumwe chete nguva yenzara iyi, zvinobatsira chii kuwedzera pasina kuri kubva chikafu chacho?
Tofunga kuti kutongoti vanhu vanenge vakaita macontracts anenge achisvika pane imwe nguva, asi danho raakutodiwa raari kutoti patova neurongwa hwekuti kubva iye zvinezvi kusvika kunguva inei gore rinouya vanhu vanenge vachirarama sei.
Zvinhu zvimwe zvingaitwa tichitarisawo iyo chenjedzo iyi?
Zvaira kuti zviitwe ndezvekudaizvi kuti kune dzimwe nzvimbo dzakadai semaprovhinsi anenge ana Mashonaland, Mashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West. Kunyanya Mashonaland East iri kurisivha mvura dzinenge dzakati wandei, dai vanhu vaikurudzirwa kuti nguva iyoyo ngavadyare mavegetables nekuti vanofanofusha. Zvinonobatsira izvozvo kuti vanenge vaine miriwo.
Ko nyayawo dzezvipfuwo nenguva iyo inoyenzara iyi zvakamira sei?
Ndo zvinonzwika ukaona vati nzwa rarira mangai havasina chembwa. Emphasis inoenda kuwanhu, zvinoreva kuti zvipfuwo zviri pakaomarara nekuti handi vangani vangakwanisi kubatsira zvipfuwo ivo vanhu vari kufa nenzara. Zvazvinoreva zvekare ndezvekuti taakuenda muya munonzi kusitripwa kwemaassets evanhu vari mumareserva weini, vanhu vane mari vane mabuchari vakuenda kotenga mombe dzevanhu chipwa. Zvoita kuti vanhu vanosara vasisina maassets mumaruwa vatorerwa nevanhu vanenge vachivapa tumari tushoma zvoma nekuda kwecrisis.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzechikafu, Reverend Forbes Matonga, vari parunare kunyadhiri kuZumba neStudio 7. Zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka munyika nenyaya yekushomeka kwemari mumabhanga. Mabhanga adzikisa mari iri kutorwawo kana ichinge ichitorwa pamaATM. Mari dziri kutorwa mabhanga dzadzikiswa kusvika pamadhora mazana mashanu pazuva. Gavhuna weRBZ vaJohn Mangudya vatenda kuti paita dambudziko remari, asi vakakurudzira vanhu kuti vashandise dzimwe nzira dzekubhadhara nadzo dzakafanana nemaATM cards kana macheki. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Zvinhu zvakawanda zviri kuitika. Chekutangawo taona kuti vamwe vangu vachimbotaura nyaya yedhimandi yekeshi inenge yakwirawo nemamwe maservisi anga achipihwa mabhonasi. Kangori kasekita kanonongo kakontributawo. Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vakawanda mazuva anaya havasi kuendesa mari kumabhanga. Saka zviri kuaffecta liquidity mabhanga, vanhu havana confidence nemabhanga edu, vanhu havana confidence even neeconomy yedu. Ndozva vanhu vakawanda vari kutochengetera mari dzavo kunze kwenyika chaiko. Saka nyaya dzeconfidence muekonomy, nyaya dzeconfidence mumabhanga, uye kudererawo kwakaita economy kunoaffecta liquidity mumabhanga, kunoaffecta liquidity muekonomy. Saka zvinhu zvakanyakowa zvakawanda zviri kukonzeresa matambudziko atinawo. Kune ma-short term problem nyaya yedemand, kwoitawo ma-long term structural problem nyaya yeconfidence, uye nyaya yekuti ikonomi yedu yakaderera. Saka ikonomi yakaderera zvinoreva kuti the mari inogeneratwa inenge yakadererawo.
Saka kana zvinhu zvadai, chii chingaitwe kuti vanhu vasabva vashaya mari zvachose?
Kana zvinhu zvakadai manje, chinogona kuitika ndechekuti vanhu vanogona kuita iya panogona kuita yatinoti pachirungu mabankrupt. Nekuti vanhu mari dzakatanga kunoita mumabhanga zvamuri kutaura izvi zvinogona kuita kuti vanhu vakawanda vamhanye kumabhanga vachida kunotora mari dzavo. Zvoita kuti mabhanga atozotadze chaizvo kunge achipawa nemari dzavo, inonzi bank run. Ende zvinogona kuita kuti mabhanga anga achitodonha. Saka ndiyo nyaya iripo apa ndeku ultimately tinofanira kutosimbaradza upfumi hwenyika. Nekuti unless tasimbaradza upfumi hwenyika, zvinoreva kuti vanhu vacharamba vasina confidence. Zvinoreva kuti zvinhu zviri kugadzirwa munyika zvicharamba zvichiderera. Saka zvinhu ikonomi yakaderera zvinoreva kuti hakuna mari inenge ichipinda nemumabhanga edu. Saka kubudirira kwemabhanga kunokonzeresa nekubudirira kwenyika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vemakambani ekuSouth Africa vanoti vave kuda kuti hurumende yavo iomesere makambani emuZimbabwe zvichitevera kukwidzwa kwemitero neZimbabwe yekuti zvinogadzirwa muSouth Africa zvipinde muZimbabwe. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakakwidza mari dzemitero idzi vachiti zvigadzirwa zvemuSouth Africa zvainge zvokanganisa mabhizimusi emuZimbabwe. Mitero yakakwidzwa ndezvinhu zvinosanganisira sipo, mafuta ekubikisa nezvimwe. South Africa ndiyo nyika inonyanya kutengeserana zvakanyanya neZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Employers Confederation of Zimbabwe, vaKalisto Jokonya.
Izvo hazvisikatira mazi. MaSouth Africans vagara vari vanhu vanongofungidzira kuti ivo ndivo Africa, isu hatisi Africa. Ivo vega ndovada kubhenefita, havadi kuti vamwe vanhu vabhenefiti. Zviri papa ndezvekuti isusu tiri nyika yakavharirwa, hatina mapoti. Asi ivo zvinhu zvavada kuti zviuye muno isigoita tigovasevenzera nguva nenguva. Infact dei vachiziva kuti indastry yekusouth Africa haisi kugadzira zvinhu. Irina kunotora zvinhu kubva kuChina yosipapa labels yobva yaisa mumaketi yogadzira. Hazvina kumbotinakira, hatitodi zvachose. Dei zvaitonzi kana vaidavo kufara ngavavhara havo ndivo. Tobva tavharawo bhodha zvachose, toona kuti voexporta nokupi beyond our borders. Izvozvo tatokurudzira hurumende kuti ngaiite saizvozvo nokuti zvakaipa. Takanguva tazvitaura nekubvira kare kuti ukama wedu neSouth Africa ngawo unozikama kuti sakavakidzana sei. Haikona kungoti vangofukidzira kuti isusu hatina zvatinogona ngativhare. Izvo maindustry muno akavhara mazhinji achiita kuSouth Africa. Saka ngavarege kutichikidzira isusu hatisoda kumbodzokera kumashure. And I'm sure naiyo hurumende yekuSouth Africa ine inozvionawo yega kuti handizvo zvazvinoita. Numerically vakakura kupfuura isu. Nyika kukura vakakura futi kupfuura isu. Handi vechinoiva kuvanetsa chii. Eti angogona kuti tasenza pamwe chete tikabatsira vanhu. Makambani mazhinji ari munondavo futi.
Asi pane kutaurirana here kuri kuitwa nevakuru vakuru vemabhizimisi vekuZimbabwe nekuSouth Africa vacho?
Vemabhizimisi havanyanyi kutaurirana zvakanyanya. Vanhu vanotaurirana iko zvino zvazvitaurwa. Nokuti akataurira hurumende dzedu kuti dzitaure naizvozvo. Mari vari kutaurana pahurumende level. Ndopari kutaurwa izvozvo. Zvokuti naivo vacho vekuSouth Africa vakatokudzwa pahurumende kuti zvamuri kutiti hatizvifariri. Ngativhuriranei tibudirane pachena tione kuti tiita sei pamwe chete.
Mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Employers Confederation of Zimbabwe vaKalisto Jokonya vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzemadzimai anoti Zimbabwe Women in Politics Alliance neZimbabwe Activist Alliance nemamwewo ari kuronga kuratidzira mangwana muHarare pamuzinda weKuwait achiti madzimai nevanasikana vari kushanda senhapwa munyika iyi vadzorwe kumusha nechimbi-chimbi. Vanhu ava vanonzi vakaendeswa kunyika yeKuwait iyi nemakoronyera vachinzi vaizowanirwa mabasa akanaka asi vachizoguma voshanda sevaranda. Vamwe vemadzimai ava vanonzi vakadzorwa kumusha asi vamwe vakawanda vakasarako. Kuti tinzwe zvizere, Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata muzvare Lynette Mudewe vesangano reZimbabwe Activist Alliance avanoti vakanyorera kumapurisa kuti vapiwe mvumo yekuratidzira asi kunyange hazvo vanga vambopiwa mvumo iyi vakazofonerwa vachinzi vambomira kuratidzira uku asiwo vanoti vari kuenderera mberi.
Hongu mangwana takaronga kuenda kunoratidzira kuembassy yeKuwait. Ichi chirongwa chavepo kubudikidza nevanasikana veZimbabwe vakange vachitorwa kubva muZimbabwe vachinyeberwa kuti vari kunoshanda mabasa emumba kuKuwait. Izvi zvaibatanidza maZimbabwe dzari muno muZimbabwe kusanganisira nevanoshanda vari vanhu vekuKuwait vachishanda paembassy yeKuwait muZimbabwe vachiendesa vana ava kuKuwait uko kwavainosvika vachinobatwa nhapwa vachishanda mudzimba 22 hours pazuva vasina zororo vachirohwa vamwe vacho vachiitwa umo munonzi mabrothels umo mavaisvika pakusangana nevarume vachirara nevarume vakawanda zvakanyanya asi vasingabhadharwi chinhu yatinoti iyo sexual work.
Zvii zvamuri kuda kuti zvizobuda kubva mukuratidzira kwenyu uyezve mawana mvumo kubva kumapurisa here?
Mapurisa takanyora tsamba zvinodiwa pamutemo kuti tivadzivise tichitarisa section 59 yebumbiro remutemo yedu inoti pamvumo yekuti vana veZimbabwe vanobvumidzwa kuti varakidzire kana kupa matsamba yekunyunyuta kune hurumende kana umwe munhu chevani zvake kana maitiro aya ari asina mhirizhonga. Saka takanyora tsamba kumapurisa tikaendesa kumapurisa vakadeedza mutungamiriri weZgwipa Linda Masarira akaenda kwavari vakabvuma vakati inyaya yakanaka zvakanaka kuti vana veZimbabwe vange vachitaridzira asi nezuro vakazenge vofona vachiti ivo dai mambomira kurakidzira uku mazokuita next week. Izvi zvinove kuputsa kodzero dzedu sevana veZimbabwe kuti kana tati tiri kurakidzira taudza mapurisa kuti tiri kurakidzira ivo havana mvumo yekuti vazotiudze kuti tiregedze kana kuti timire kuita izvi nekuti isusu takaita zvinhu zviri pamutemo. Saka seZgwipa neZimbabwe Activist Alliance machi iri kuenderera mberi magweta edu vari kuzviziva vatombotaura nemapurisa saka machi iri kuenderera mberi isu takaita zvinodiwa pamutemo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Activists Alliance muzvare Lynette Mudewe vachitaura parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Mm-hmm. Munyore anona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry ava vari kuenda kuBahrain vari kutarisirwa kuti vazive nyaya dzine chekuita nekudzivirirwa kwenyika dziri muGulf State. Imwe kambani inemukurumbira munyika yeZimplats inonzi yakaumba kambani kunze kwenyika kuitira kuti igozobhadhara vakuru vayo mari dzemihoro hurumende yeZimbabwe isina ruzivo nazvo. Izvi zviri mumapepa akaonekwa neStudio 7 mushure mekunge yapiwa nebepanhau rinemukurumbira kuGerman Resedush Zutung richishanda nesangano revatori venhau vanonyora nhau dzekutsvagiridza pasi rose reInternational Consortium of Investigative Journalists ICIJ. Magwaro aya anoratidza sekunge Zimplats yakaumba kambani yeHR Consultants kuitira kuti igotambira mari kubva kuZimplats ichiibhadhara kuvakuru vakuru vekambani iyi. Asi Zimplats yakati haina ruzivo nezvenyaya iyi mushure mekunge yabvunzwa nevakanyora nyaya iyi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti kana izvi zvakaitwa zvechokwadi, zvakaitwa pachityorwa mitemo ine chekuita nekubuda nekupinda kwemari munyika. Vadhumisani Mutombeni vanove gweta uye vachitungamira sangano ravakavamba rinorwisana neuori reZero Tolerance Wise Consultants vanotiwo kana chiri chokwadi, hurumende inofanirwa kukasika kutora matanho umbo husati hwaparadzwa.
Hachisi chinhu chitsva munyika kunzwa kuti iko vanhu vavhura makambani kunze kwenyika yeZimbabwe kana kunze kwenyika ipi zvayo. Zvinogona kuitwa izvozvo, asi zvinofanira kuitwa nenzira dziri pasi pemutemo wenyika yauri kugara uri. Uye makambani aya kana avhurwa arejistiwa, anofanira kunge ari makambani zvechokwadi anoita basa raavhurirwa, kwete kuvhura makambani iri nzira yokuedza kunzvenga mitemo kana kushandisa makambani iwayo kuparadza mhosva muchiwana mari kana kuviga mari kunze kwenyika, kana kuti iri nzira yokuedza kuita short change hurumende musingade kubhadhara mataxes inozonzi tax evasion pachirungu, imhosva munyika yakaita seZimbabwe.
Zviri nyore here kuti nyika kana Banga Reserve Bank ringa richizokwanisa kutevera kana kuongorora makambani emunyika kuti ichokwadi vanogona kunge vaine makambani ekunze iwayo maoffshore?
Chekutanga, abuda aya anonzi maallegations pachirungu. Saka zvanga zvichida kuti hurumende yedu kupfurikidza nemapato anosungirwa kutarisa nekuongorora nyaya dzakadai vatochimbidzika kubata organization yemainternational investigative journalists yekuAmerica iyoyo yabudisa nhau idzi, vovakondakta vovabvunza kuti iko vavape kana kuvabatsira neinformation neumboo hwavavainahwo against makambani aide Zimbabwe akaita seZimplats ari kumenedzerwa mhosva iyoyo yokuviga mari kunze kwenyika. Kana vakakwanisa kuita cooperative, then hurumende yedu inofanira kuchitumira kana svibira vaferefeti mainvestigators anoshanda pamwe chete neorganization iyoyo kuunganidza umboo hwacho. Saka zvaakuda mushandira pamwe chete.
Tichitarisawo nemamiriro akaita nyaya iyoyi kunyangwe zvichiri zvipomerwa pasati pabatwa munhu nemhosva, zvii zvamungakurudzira imi segweta uye munhu anorwisana nenyaya dzeuori?
Chekutanga, tinoramba tichishambadza nokudzokorora kuti munyika medu tinofanira kuva nezero tolerance to all forms of corruption. Kureva izvo kuti hunhu hwese hugwelegwele hwese hatifaniri kuhupa mukana munyika yedu yeZimbabwe. Pahunenge hwasimudza musoro hwaonekwa kuti zvechokwadi huri kuitika huripo, maZimbabweni tese takabatana kuburikidza nemapurisa neZimbabwe Anti Corruption Commission nehurumende nemidhiya nese tinofanira kutaura nenzwi rimwe chete, totora matanho.
avanga vari gweta uye vakambovewo muchuchisi vachitungamira sangano rinorwisana neuori reZero Tolerance Wise Consultants vaDumisani Mutombeni vari parunare muHarare neStudio 7. Vakambova mutevedzeri wegurukota runoona nezvevechidiki nekuendeswa kwoupfumi kuvatema muhurumende yemubatanidzwa vatongai Matutu vanoti zvichanetsa kuti vechidiki vakapiwa mari pasi pehomwe Youth Fund vadzosere mari iyi sezvo yakanga ichipiwa chero ani zvake aitsigira bato reZANU PF zvisinei nekuti anogona kuzodzosera mari iyi here kana kuti kwete. Mashoko avaMatutu aya anotevera egurukota rezvevechidiki vaPatrick Zhuau. Ava vari kushora zvikuru vechidiki vakapiwa maridzi asi vasati vadzidzosera. Vazhuvavo vanoti vechidiki ava vanofanirwa kudzosera zvikwerete izvi ndokuti hurumende ikwanise kubatsira vamwe vechidiki vakakumbirawo mari pasi pehomwe Youth Fund. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata vaMatutu kuti tinzwe zvizhinji.
Dambudziko rasangana navazhuvavo idambudziko ravakasiyirwa navakasukuiri rokuti pamaitirwo azvo zvinhu zvatairambidza zvaziri zvokuti mari idzi hadzifani kupiwa vanhu vakatarisana namapolitical parties but mukazoona mapirwo aitwa mari idzi dzaienda kumacommunity ownership trust dzailonjwa dzaienda kumarali kune mari dzatinoziva ma500,000 akaenda kuna naanda ma500,000 akaenda kumashonal emcendera kubhindura almost amillion yakaenda kumanikaland namama provinces akadaro dzipiwa vanhu saka nokudaro dambudziko iri takataura kuti aiwa mukapa vanhu on the basis yepolitics muchazoona kuti mangwana havakwanisi kuzobhadhara ndodambudziko raita vazhuvavo nhasi vakagara vachiadministra Youth Fund vari kuona pasina mari mari isingadzoki asi dzirazva dzakapiwa pachena ende vazhinji vacho vanhasina kubhadhara vanhu vanotozikamwa vakuru vamwe veZANU PF vanotiradza kuti havana kubhadhara zviri pachena zvakabuda pachena paportfolio committee yakaitwa kupalamendi saka tatinotaura ndechekuti vazhuvavo hombe yavakasiyirwa iyi ihombe yakakiretwa naminista akanga aripo havasioga vazhuvavo vanedambudziko iroro vakawanda kana vana vachina masa nhasi vari kutadza kubhadhara vashandi nokuti takambotaura nezvemaghost workers kuna akafunga kuti zvinhu zvemdc ndezvekupinga ndodambudziko ravasangana nazvo nhasi vazhuvavo.
Asi mungati mari iyi yakanga ichipuhwa maningi vanhu veZANU PF kana kuti vakanga vakasangana vese nevemdc?
Aiwa ndaizvitaura kudhara ka kuti vanhu vazhinji vaipiwa mari iyi yanga ari veNezanu PF mayuti zvikuru nokuti ndo vaenda kumarali acho ndo vaidaidzwa kwaiitwa macommunity ownership team ndo vaiwana access zvikuru sei kuenda kumaofisi emaZANU PF vachiita maprojekti avachisvika kuna minista saka nokudaro vazhinji vakapiwa vanhu veZANU ndo saka uchiona vazhinji vasina kudzosa kubhadhara nokuti vanga vasingafungi kuti vanokwana kudzosera mari iyi ndo saka vashoma vacho vakatobhadhara vakadzosa ndo vanga vapamwe vangava vemdcio vangavo vamwe vamayuti asine nezvepolitics vanovaita mabhizinesi avo ari pachena avakakwanisa kuti vakwanisa kudzosera mari saka vazhinji vari ndezvano pieza ende zviri pachena kana paine nharo unonokakavara ngatiendei kuodp analyze tikupuruzirai kuti vamazhinji vacho ndezvano pieza.
Vatongai Matutu vakamboita mutevedzeri wegurukota runoona nezvevechidiki pamwe nekuendeswa kwoupfumi kuvatema muhurumende yemubatanidzwa vachitaura parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Youth Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yevechidiki vanonzi vari kutadza kubhadhara mari dzavakakwereteswa pasi pehomwe Youth Fund. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kutira tigo kufonerai. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Sangano rinoongorora mamiriro echikafu munyika refamine early warning systems network kana kuti FuseNet rinoti nzara yaramba yakapfunya chisero munyika zvekuti vanhu vanofanira kuramba vachibatsirwa kunyangwe iri nguva yekuti vange vachidya zvemuminda. ZANU PF yoita misangano yepolitbureau central committee uye nevakarwa hondo mukuedza kugadzirisa zvinhu zvaita manyamamire nerongo. Vemabhizimusi nevanhuwo zvavo vonetseka nekushaya mari mumabhanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndichitumirira zvakanaka vateereri ndekusiyai mina Chris Gande naMavelous Muhlanganya uye.
Thank you, Jonga, and good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Tuesday, April 5th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gandhi.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Here are our top stories this evening.
Leaked Panama Papers reveal that Zimbabwe's leading platinum giant, Zimplats Holdings, allegedly set up an offshore company more than a decade ago to pay senior managers' salaries.
Zimbabwe's white farmers who were disposed of their land feel encouraged by government's commitment to compensate them.
There's been no compensation coming forward. I think it's, for me, a start of a process here. I hope to see outcome of this.
And Zimbabwean villagers in the diamond-rich Manicaland province cry foul over missing diamond proceeds of up to $15 billion.
These mining companies never published what they were getting from the sales of the diamond.
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Zimbabwe's leading platinum mining giant, Zimplats Holdings, allegedly set up offshore company more than a decade ago to pay salaries for its senior managers, leaked documents reveal. The alleged offshore company was set up without the knowledge of the Reserve Bank of Zimbabwe, in the process breaching the Southern Nations Exchange Control Laws. Studio 7's Ray Shoto filed this report presented by Studio 7's Tatenda Gumbo.
According to documents leaked to a leading German newspaper, Süddeutsche Zeitung, and shared by the International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, VOA's Studio 7, and other media organizations across the globe, HR consultancy was allegedly set up for the sole purpose of receiving funds and remunerating Zimplats senior managers. Süddeutsche Zeitung received the files, now known as the Panama Papers, through an anonymous source and shared them with ICIJ, which organized the global collaboration. The leaked documents were reviewed by a team of more than 370 journalists from 76 nations. The documents belong to a little-known but powerful law firm based in Panama, Mossack Fonseca, which has branches in Hong Kong, Miami, Seychelles, and more than 35 other places across the globe. It also houses several incorporated firms within its offices. According to internal data of the offshore provider Northern Witchwood, registered HR consultancy in the Isle of Man and sought the services of Mossack Fonseca to facilitate the registration process. The leaked records indicate that HR consultancy services was allegedly set up so that it could receive funds and pay salaries for Zimplats senior executives. According to the leaked documents, the shareholders and directors at HR consultancy are said to be corporations, and that the senior managers to be paid by HR consultancy are Zimbabwean citizens. However, the names of the supposed recipients are not listed, nor the amount of money allegedly paid to the managers over the years. It is also not clear how the funds seemingly paid to the senior managers were to be channeled to the offshore company. But it is on record that Northern Witchwood continues to update HR Consultancy's certificate of incumbency, with the latest filing having been done with Mossack Fonseca last year. Zimplats denies having a relationship with HR Consultancy or Northern Witchwood. If true, this leaves the possibility that Zimplats' name was fraudulently used by Northern Witchwood to set up HR consultancy as a supposed conduit of Zimplats' salaries. An expert on banking practices in Zimbabwe, who also requested to remain anonymous, said by setting up an offshore firm to pay Zimbabwean managers without the knowledge of the central bank, Zimplats would have been illegally externalizing money and dodging paying taxes taxes on the part of its Zimbabwean managers. Central Bank Governor Dr. John Mangujga said Zimplat's alleged behavior would not be in line with government policy. Contacted for comment, Zimplat's head of corporate affairs, Busi Chindowe, said Zimbabwe Platinum Mines Private Limited has no relationship with HR consultancy. Her comments were echoed by Implat's spokesman, Johan Theron, who said his company had no knowledge of HR consultancy. Implat owns 87% of Zimplat and has significant control over appointment of its directors to various boards and ultimately over the corporate structure and salaries. Zimbabwe's former Minister of Finance, Tendai Biti, whose ministry oversaw the central bank's operations between 2009 and 2013, said if it is true that Zimplat set up an offshore company to pay salaries for its managers, then the managers at Zimplat also evaded paying taxes since they were remunerated for work they did on Zimbabwean soil. A recent central bank report claims that Zimbabwe lost $3 billion through illicit financial flows between 2009 and 2012, while Africa lost $3 trillion in illicit financial flows during the same period. The African Network of Centers for Investigative Reporting contributed to this report. This article was presented by Tatenda Gumbo on behalf of Studio 7's Ray Choto.
Thanks, Tatenda. Anti-corruption consultant Dumisani Mtombeni tells Studio 7 Zimbabwe should investigate people and companies linked to some of the shady deals contained in the Panama Papers.
These are very, very serious allegations against one of the biggest mining companies in Zimbabwe, Zimplat. These allegations, as a law, as a lawyer, and even as an anti-corruption activist and consultant, I know that everyone is presumed at law to be innocent until they are proven guilty or wrong, until they readily plead guilty themselves. But however, we should take such allegations very, very seriously, and we should equally be disturbed and concerned by such allegations because they also affect the integrity of the country itself. So as government and as Zimbabweans, we should actually demand to see such allegations being investigated thoroughly. We should get to the bottom of such allegations.
From what you know about offshore banking, how serious is this crime if committed, and what are the usual penalties?
Companies everywhere in the world are allowed to have offshore accounts, but it must be done in terms of the law. So the moment any company decides to go that route, we must know through the relevant institutions that these are legitimate accounts which are meant to be used for legitimate purposes.
That was Dumisani Mtombeni, Managing Director of Zero Tolerance Wise Consultancy, speaking with Studio 7.
Studio 7 also reached economic commentator Rejoice Ngwenya for his take on the issue.
There is a misconception that an offshore account is illegal. There is nothing illegal about an offshore account unless there is evidence that that account or that movement of money is a result of money laundering or a deliberate attempt for of tax evasion. So it must be clarified that the Panama Papers are not saying all the 11 million names that were mentioned are illegal. It's just a way of exposing how other citizens have no confidence in their local banking systems.
But we understand some companies, including one in Zimbabwe, was evading tax by opening an offshore account that has been exposed by the Panama Papers. What's your comment on that?
When you're talking about a corporate account, it depends. You know, corporate accounts have, profit after tax. So, for instance, if a corporate account is remitting those funds as profit after tax, it's not really a problem. It's just like saving offshore because that is the money that they normally use when they are recapitalizing, because it's money that is accumulated interest. But if a company is remitting funds that are part of their exports without repatriating those sales from outside the country, it becomes some kind of money laundering. So it is not possible to put a collective brush of transgression around the Panama Papers, because you need to look at the individual company and see at what stage were those funds remitted.
That was Rejoice Ngwenya, an economic commentator, speaking with Studio 7's Chris Gande from Harare.
The massive leak of confidential banking documents known as the Panama Papers has implicated some big names in Africa. The documents, described as the biggest data leak in history, show how 143 politicians, including 12 national leaders, have used offshore tax havens and other means to avoid taxes and sanctions. Some of the Africans mentioned in the documents include a nephew of South African President Jacob Zuma, the twin sister of Democratic Republic of Congo President Joseph Kabila, the jailed former governor of Nigeria's oil-rich Delta State, and the petroleum minister of Angola, Africa's second biggest oil producer behind Nigeria. Others, just to name a few, include Kenya's Deputy Chief Justice, the widow of former Guinean President Lansana Conte, and the son of former UN Secretary General Kofi Annan. Stanley Achonu is Operations Manager for Budget, a civic organization that works to simplify the Nigerian general budget for ordinary Nigerians. He says while the use of offshore facilities is not in itself a crime, the leak confirms what Africans have known all along about some of their leaders, that they use these offshore bank accounts to conceal stolen public funds.
Young people out there, are you concerned about the many issues that affect you and Zimbabweans in general? Rise to the occasion. Make an impact. Let your voice be heard, and let's get talking on The Connection.
We cover a range of issues that affect young people, including unemployment, health, education, politics, and much, much more.
I am Tatenda Gumbo.
And I'm Tungamili Nkomo.
And we are the hosts for your number one youth forum, The Connection. Join us later tonight as we discuss calls for youth who were given loans under Zimbabwe's Youth Empowerment Fund to repay their loans as stipulated in their agreements.
To get involved, send us a message with the hashtag TheConnection on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
Zimbabwe's white farmers were deposed off their land, feel encouraged by the government's commitment to compensate them. But not all black farmers are celebrating the news. Studio 7's Dimyake Makaliele reports.
Some of Zimbabwe's white farmers, whose farms were forcefully taken during the land reform program, say they're encouraged by what they see as action by the government to make good on its promise to compensate them for their property. Finance Minister Patrick Chinamasa reinforced his commitment to compensate the farmers at a meeting in Harare recently with former commercial farmers, resettled black farmers, non-governmental organizations, and Western ambassadors. Compensating the white farmers is part of the obligation Zimbabwe has to meet to qualify for financial assistance from such lenders as the International Monetary Fund and the World Bank. Chinamasa, however, said compensation will be largely dictated with government's ability to raise the money.
I don't think we can start talking now about which way to go, whether left or right or forward, unless we know the figure. Once we know the figure, and I think that we then enter into the next round of discussions, which is what are the modalities for payment? And on that, I'm committed. Government is committed.
An estimated 3,500 white farmers were kicked off their land when President Robert Mugabe authorized the land grabs, which many say led to the devastation of the country's agricultural base, turning Zimbabwe into an importer of even the most basic staples, as opposed to being the exporter it once was. Several white farmers were killed in the process, and thousands of black farm workers were displaced as well. Gilbert Laurie was evicted from his farm in 2002. He says he's encouraged by Chinamasa's assurances.
Where land is just taken away from you and people move on a daily basis, and that you have got no recourse to the law, and that there's been no compensation coming forward. I think it's, for me, a start of a process here. I hope to see outcome of this workshop.
Some of the various ways that Minister Chinamasa has said the government could raise the compensatory money include government issuance of treasury bills and the controversial imposition of a land levy on the indigenous Zimbabweans who are now farming. The call for the black farmers to now compensate the white farmers through a levy or tax has not been applauded by all. Among those is farmer Edward Tome, who says they can barely make ends meet, let alone pay an extra levy.
I've got a problem with that. This is akin to government disempowering its own people. Because if you give back the land to the people, you don't tax the people in order to pay the thief who stole the land yesterday.
All agricultural land in Zimbabwe is owned by the government, and at present, farmers have no legal claims on their farms, which they say has made banks reluctant to extend loans to buy fertilizers, seed and chemicals so they can raise output. But the government says it will imminently grant the leases. Reporting for Studio 7 from Washington, this is Ndimyake Mwakalielie.
Coming up,
villagers cry foul over missing diamond proceeds worth $15 billion.
But first, a look at regional and international news.
South Africa's ruling African National Congress blocked the impeachment of President Jacob Zuma today, following a motion to impeach him after the Constitutional Court ruled that he breached the Constitution by ignoring an order to repay some of the $16 million in state funds spent on his private home.
Polls are open for Democratic and Republican presidential primary voting in Wisconsin Tuesday, where Texas Senator Ted Cruz and Vermont Senator Bernie Sanders are looking for big wins to overcome the leaders for the party's nominations.
The International Criminal Court has dropped crimes against humanity charges against Kenyan Deputy President William Ruto.
And three police officers and two gunmen are reported dead after a gunfight Monday in the Republic of Congo capital Brazzaville.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
Villagers in Zimbabwe's diamond-rich Marange communal lands in Manicaland province have expressed dismay at recent revelations by President Robert Mugabe that the country cannot account for diamond proceeds worth $15 billion. They claim that they have not benefited from the selling of the gems, largely mined in the province by Chinese companies and some linked to Zimbabwe's security forces. Our correspondent Ivan Chifera visited the diamond fields in Manicaland and filed this report from Chiadzwa.
Thousands of Zimunya and Marange residents told Parliament's Indigenization Portfolio Committee visiting the region that they are concerned about the alleged looting of the $15 billion as the government and diamond mining companies failed to cater for their needs. The committee was in Manicaland to find out from villagers and local government structures whether the state and the diamond mining companies had done anything to develop infrastructure in the areas where they were moved to pave the way for diamond mining activities. Each of the five diamond mining companies was expected to contribute $10 million for the development of the community, but only two companies, Mbada Diamonds and Marange Resources, only contributed $500,000. Godwin Nemasase told the committee that they were shocked by President Mugabe's revelation, which came at a time when the diamond mining companies had not contributed anything to develop their areas.
I think that Parliament must move with the times, and I believe they were aware of the looting of the diamonds, and we are also worried that no development has taken place in this area despite producing diamonds in Marange.
Nema Sase, an engineer by profession, said to make matters worse, they have over the years been harassed by members of the Zimbabwe National Army and the police for demanding what they were promised by the diamond mining companies. Villager Love Momukwada was equally concerned, saying more diamonds could actually have been stolen as there was no transparency and accountability in the mining of the gems.
What we want is transparency. These mining companies never published what they were getting from the sales of the diamond. And we are surprised to hear that 15 billion had gone missing. We believe more could have been stolen. Imagine what companies themselves took and what about the illegal partners, the informal miners, Magwej.
Local resident Marvin Mudiwa, who is also a human rights activist, said it was disturbing to hear that diamond proceeds worth $15 billion cannot be accounted for while they are wallowing in poverty.
15 billion. Oh, Jena. Budget ya nyika ino imari. Hey, huh?
It is unbelievable for a country like Zimbabwe to be told that 15 billion worth of diamonds was stolen. This is an amount which is almost 5 times our national budget. And for us to be told that all that money was stolen when we are suffering, it's quite ridiculous. And I mean, surely investment should have benefited us as people living here in Marange and also as Zimbabweans in general.
They lambasted President Mugabe and local lawmaker and information minister Chris Mushowe for allegedly being dishonest and failing to update them on diamond mining activities in Manicaland province. They said since diamond mining started in 2009, there was no transparency and accountability in the mining, processing and selling of the gems, and as a result, local people did not benefit from the sale of the diamonds. While refusing to comment on President Mugabe's statements on diamonds, representatives of Mbada and Anjin mining companies said their earnings were less than $2 billion in the last 5 years. Mbada financial statements show that the company earned $1.2 billion in the last 5 years, while Anjin netted about $340 million in the same period. Former Finance Minister Tendai Biti and his predecessor Patrick Chinamasa have complained that the country was not benefiting from the Marange diamonds as there were no reasonable revenue inflows into treasury. Government has since kicked out all the diamond mining companies and appointed its own company, Zimbabwe Consolidated Diamond Company, to mine the gems in Marange. The parliamentary committee will compile a report and present it to parliament and government for actioning. Reporting for Studio 7 from Mutare, this is Ivan Chifera.
The Famine Early Warning Systems Network of Usenet has warned that the peak of the lean season in most parts of Zimbabwe will continue, resulting in the extension of food assistance by 1 month from March to April. In a statement released today, Usenet said due to the lack of green farm produce and reduced livelihood options, most households are currently facing a food crisis. Usenet expects the availability of cereals from the main harvest in May to be limited, resulting in about 1.7 million people to face a food crisis from June to September. Usenet says though the current rainfall has improved pasture conditions, immediate assistance is needed to protect livelihoods and reduce food consumption gaps. The government says at least 4 million people need urgent food aid due to the El Nino-induced drought. Food expert Reverend Forbes Matonga tells reporter Jonga Kandemiri that the situation is dire in most parts of the country.
What it means is that we are in a food crisis that is even deeper, because the agreements that are there were to feed people up to about this time, assuming that this time around people would be having at least, you know, things like pumpkins, you know, there are certain vegetables that they get from their fields and all that. So what it means is that there is nothing. So the extension simply means that, you know, the crisis is deeper. And what it means, we are now moving from another food aid program to another food aid program without a break.
Where is the food assistance expected to come from?
The main food pipes are the World Food Program and the government itself. So what it means is that, you know, people are going back to the dead donors, most likely, you know, big countries like the US, the EU, and all those other countries that donate to the World Food Program, as well as probably government has to procure. But it is going to be difficult because within the region, we also have a grain deficit. So I think it's quite a huge challenge.
And that was a food expert, Reverend Forbes Matonga, on the phone with reporter Jonga Kandemiri from Nyadire in Uzumba, Mashonaland East.
Hello, Zimbabwe. This month we are commemorating Zimbabwe's 36th independence anniversary. The 18th of April 1980 was a significant moment celebrated by millions of people, including the late great Bob Nesta Marley, on Independence Day in Harare. Cause that's the only way we can overcome a little trouble. What are your thoughts of that moment? And what about 36 years later? Send us your thoughts on our WhatsApp number 001-202-465-0318. That number again, 001-202-465-0318. We are also on Facebook and Twitter. Gender activists are expected to stage a peaceful march in Harare tomorrow to demand an end to human trafficking amidst reports that hundreds of Zimbabwean women have been turned into slaves and commercial sex workers in some Arabian nations. The Zimbabwe Women in Politics Alliance, in conjunction with the Zimbabwe Activist Alliance and other organizations, are set to march to the Kuwait embassy to present a petition calling for the immediate return of women that are still in Kuwait against their will. Efforts to get comment from the Kuwait embassy were fruitless. Lynette Mudewe of the Zimbabwe Activist Alliance tells us that women rights organizations have decided to break their silence and speak out against the practice.
What we seek to achieve is the evacuation of these funded Zimbabwean young women back to Zimbabwe. So we are saying bring back our girls. So we are advocating and lobbying for the immediate action from the Kuwaiti government, with the assistance of the Zimbabwean government, to make sure and ensure that these girls come back to Zimbabwe as soon as yesterday. The police have received our letter of notification, and Linda Masarare, who is the co-founder and national coordinator of ZGWIPA, has been having meetings with the police. The police have been telling us that it is fine for us to go on with the demonstration. It was a noble idea. It's just unfortunate that at the last minute, yesterday, they called us to say you cannot proceed with your demonstration. So according to the law, our lawyers from Zimbabwe Lawyers for Human Rights have already engaged the police. They are well versed with the issue, and we are going on with the demonstration because what we are doing is very constitutional and legal.
So what are you hoping to gain from this march? What are you going to be presenting to the Kuwaiti embassy, and why the Kuwaiti embassy?
From the Kuwaiti embassy, we are presenting a petition to say we want our girls to be brought home. Why we are going to the Kuwaiti embassy is because the Kuwaiti embassy was aware of the type of work our girls are going to be engaged in. We understand we are very poor. Poverty is driving us to get out of Zimbabwe and grab any chance that comes by our way. But then we have to be very vigilant as Zimbabweans to check before we leave Zimbabwe, especially going to these Arab states.
That was Lynette Mudewe of the Zimbabwe Activist Alliance speaking to us from Harare. Stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when our hosts of The Connection will be talking with listeners and experts about problems in the repayment of loans granted under the Zimbabwe Youth Fund. If you wish to join the show, call us at 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077.
Now,
Now to recap on today's top stories.
A leak to Panama Papers revealed that Zimbabwe's leading platinum mining giant Zimplats Holdings allegedly set up an offshore company more than a decade ago to pay senior managers' salaries.
Zimbabwe's white farmers who were disposed of their land feel encouraged by the government's commitment to compensate them.
And villagers in the diamond-rich Manicaland province cry foul over missing diamond proceeds of up to $15 billion.
That's our broadcast this evening.
That's it for tonight. My name is Chris Gande. Please do stand by for Studio 7 in Ndebele with yours truly, Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 5 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazo omuhle olamukela emoyini ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Amabhenki kukhanya asenemali engenebiyo ukuthi banika abantu, yikho besebeze bafaka lo mthetho wokuthi umuntu angawithdraw imali edlula i-$500.
Kuqhamuka udubo lokusilela kwemali emabhanga elizweni osokubangele ukwehliswa kwemali engathathwa ngumuntu sikhathi sinye kumakhulu amahlanu amadola i-$500 kuphela.
Apha eZimbabwe igroup yonaleyo abantu vele ayikhangelwa. Singakhangela ama-infrastructure yethu, ama-buildings ethu, kala ama-facilities okuthi abantu abalokukhoga bayakwanisa ukungena. Even ama-elevator amanyangkhona akakwanisi futhi ukuthi ayenze ukuthi abantu abalokukhoga baziyenzele.
Abaphila lobugoga bakhuthaza inkokheli kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba zilandele iziqondiso ezinakekela impilo yabo. Inhlanganiso ezimela abasakhulayo zithi akumangalisi ukuthi ontanga abaningi abaphiwa izikwelede nguhulumende phansi kwesikhwama se-Youth Development Fund kabanelisi ukuyibuyisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sekuqhamuke udubo lokusilela kwemali emabhanga elizweni. Lanxa uhulumende esithi uzulu engazihluphi kangaka ngalolu dubo, amabhanga wabika esehlise inani lemali engathathwa ibhanga ngelanga isukela ku-$1,200 ngelanga isiya ku-$500 kuphela. Ababikwa behlaselwe kakhulu ngalolu dubo ngabalima igwayi abakade bephiwa imali yabo khonapho khonapho, kodwa kathesi sekumele baye emabhanga wona angela mali. Abanye abakhulumele Studio 7 eHarare lakobulawayo bathi sekunzima ukuthola imali ngoba eminye imitshina yemali eyama-ATM kayisela mali. Omunye ongafunanga ukuzibetha ngegama utshele Studio 7 ukuthi ubefuna ukuthatha i-$1,000 ebhanga leHarare, watshelwa ukuthi kumele aqale abhalele ibhanga leli ecela ukuphiwa limali. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi udubo lokusilela kwemali lolu solutshiye abaningi besesabela ukuthi lungagcina lufana lolweminyaka edluleyo.
Elizweni lakithi eZimbabwe lapha sokunohlupho lwemali, amabhenki kukhanya asenemali engenebiyo ukuthi banika abantu, yikho besebeze bafaka lo mthetho wokuthi umuntu angawithdraw imali edlula i-$500. Kukhanya sekuyinto ende kakhulu esikhona. Ukuthi abantu sebethule nzima nxa kulezi mali ezithile kumele bezibhadala kwezinye indawo ngoba sebenika i-$500 ngelanga i-maximum.
Khona kungakafaki umgoqona lo bekutholakala malini ngelanga?
Hayi, ngelanga umuntu ebethatha njeyane lethi ukuthi ayithathe. Ngaphandle nxa isiningi kakhulu ngama-1,000 bese kumele abhukhele ebhenki yakhe, kodwa-ke hhayi sibithatheka sekule mali bengahluphi, sithatha over ama-1,500 bekungakhathali. Kodwa-ke kathesi hhayi sekufunakala ukuthi umthatha i-500 sekuphela. Kungani kuloku nzimanyana sibili sesithuka sesikhumbula iminyaka ka-2008.
Kanti yona imali esilelayo ngeyiphi, ngama-US dollars kumbe konke lamaranzi lamapula lamayeni konke lokhu okusetshenziswayo lakho kutholakala?
Imali ehluphayo kakhulu-ke yi-US dollar. zvananzvirira kuti eZimbabwe nguva werandi hakusina vanhu vavafune randi, amaindividuals avasaifuni, amakampani avasaifuni. Irandi ke kukanya haikhona emabhenki kaihlupi, ikanti nepfula lalo wapera ndawo kuti ailifunakala khona ebhenki likhona kalihlupi. Imali ehluphayo ye-US dollar, ye-American dollar, yimali ekhathazayo sibili ngoba yesebenzisa indawo zonke lezi ezinye ungena abasazifuni nje ngenxathi yi-multi-currency country. Kodwa kathesi kukhanya imali esebenzayo i-US dollar eziningi lezi hhayi abasazifuni.
Hello-ke ngumnumzana Edwin Ndlovu, isakhamuzi sakoBulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Abaphila lobugoga bakhuthaza inkokheli kuhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba zilandele iziqondiso ezinakekela impilo yabo ngoba behlala bechiwa phandle esikhathi sonke lapho kuhlelwa inhlelo zentuthuko ezifana lolwe Zimaset. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Le ngenye yemibono ephume emhlanganweni wokubonisana phezu kokungenziwa ekulungisiseni inkinga ezibhekane labaphila lobugoga owenzelwe emahofisini ommeli weMelika eZimbabwe kuhlangothi olubona ngezokukhulumisana lozulu olwe-public affairs. Umqondisi enhlanganisweni ye-Endless Possibilities eyingcwethi kwezomnotho ephila lobugoga laye umnumzana Edmore Masendeke utshele lumhlangano ukuba kumqoka ukuba bakhunjulwe lapho kusakhiwa ukuze zibe yizakhiwo abangazihamba lula.
Emadolobheni kulapho uZulu ahlangana khona ephana amacebo kwezomnotho kanye lokuphatheka kumisebenzi yokuzithuthukisa kiwo ukuzilibazisa lokunye. Kodwa abagogekileyo laba bathiwa ngaphandle kikho konke lokhu ngoba isimo salamadolobho singabavumeli ukuphatheka kwabo.
Omunye wabacebisi babontanga enhlanganisweni ye-World Federation of United Nations Association umnumzana Macleo Mafumo uthi kuyinto emkhathazayo yena labanye ukuba baqhubeka bechiywa ngaphandle abalobugoga lanxa imithetho lenhlelo zokubathuthukisa zikhona kodwa zingalandelwa.
Lapha eZimbabwe igroup yonaleyo abantu vele ayikhangelwa, singakhangela ama-infrastructure yethu, ama-buildings ethu kala ama-facilities okuthi abantu abalobugoga bayakwanisa ukungena. Even ama-elevator amanye angkhona kakwanisi futhi ukuthi ayenze ukuthi abantu abalobugoga baziyenzele. Njene singabona nje i-population yangkhona even abantu abathengisayo abaningi abakugoga, indawo zangkhona abazithengisela khona, yikho khona kuyabe kulamakhombe ayabe gijima indawo zonke, yikho khona kula bantu ababe gijimisa ngamapolisa badlula lakhonapho kulabantu abawukhokha. So nxa sibakhangele emaphepheni yes kukhona ukuthi sifuna ukuthi sibancedise, but nxa sesikhangela kwiindawo ze-implementation akula anything okwenzayo ngendaba yabantu abalokukhokha.
Uvumelana lo mbono othi kuyingozi ukubachiya ngaphandle abalobugoga laba kunhlelo zomnotho ezimqoka umafumo athi ziqhutshwa nguhulumende ngenjongo yokuthuthukisa impilo kaZulu.
Mina ngibona iproblemu yangikhona ukuthi abantu abamelela abantu abalokukhoka abasiba abantu ababefesa iproblemu yonaleyo. Kuyabe kufanele ukuthi umuntu olokukhoka abe umuntu omelela khona izikhaliso zabantu abalokukhoka, but nxa kungela khonokho manje ibridge yangikhona ukuyivala kwangikhona kuyahlupha, because umuntu omelelayo abantu banaloko azwisisi ama-concerns alabantu banalawo direct.
Iningi labaphila lobugoga ebelikulo mhlangano liyavumelana ukuba kumele babe khona ababamelayo ngokwaneleyo emadale wonke ePhalamende aweSenate laku House of Assembly, njalo kube ngabantu abagogekileyo njengoba bezazizwisisa ngcono inkinga okukhulunywa ngazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa, abanye bathi kalitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18 uchoni uzibuse kuwe rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter.
Amankampani lenkokheli yamazwe omhlaba athithibele kulandela ukwethulwa kwamaphephandaba aveza ukuthi bakhona ababesisa imali emabhanga angaphandle kwamazwe abo ukuze bangabhadali imithelo ye-tax. Kuncwadi ezethulwe iphephandaba le-Germany elithiwa Seduce Zetang incedisana lenhlanganiso yentatheli izindaba ezicubungula indaba zokungethembeki ye-International Consortium of Investigative Journalists kube lobufakazi bokuthi inkampani ezokwemba eZimbabwe iZimplus ngenye yamankampani ale mali emabhanga angaphandle kwelizwe eyafakwa ngokungekho emthethweni. Amaphepha la aphiwe igama lokuthi Panama Papers asebangele uxotshwa kwenye inkokheli embusweni. Kuthi kona amaphepha la athi inkampani yeZimplast yasungula inkampani ethiwa HR Consultancy esihlengeni se-Isle of Man. Yacela inkampani ethiwa Mossack Fonseca ukuthi ilotshwe ngokusemthethweni elizweni lonalelo ngenjongo yokubhadala iholo leziphathamandla zeZimplast. Isikhulumeli senkampani yeZimplus unkosikazi Busijindobe ulandule ukuthi inkampani yakhe ilobudlelwano lenkampani yeHR. Owake waba ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Tendai Biti utshele iStudio 7 ukuthi nxa kuliqiniso ukuthi linkampani impela yasungula inkampani phandle kwelizwe kuyabe kumele uhulumende acubungule lokho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Awukhona ukuthi kulendlela eziningi abantu bamabhizinis abahamba ngazo besiyagcina imali zabo. Yasiza ukuthi kulabo Panama, kulabo New Jersey, athiwa ngama-offshore accounts. Ukugcina imali ngaphandle kwelizwe ayisocala, kulicala nxa ugcina imali yakhona iyimali yobudlwangudlwangu. Kumbe ugcina uvalekela imithelo kumbe imali yaneqonda leyo esithi khona yimali laundering lomunye okuthiwe. Kodwa imali ezigcinwa ngaphandle kwelizwe emabhenki angaphandle kwelizwe kulacala ezelelikhona sikuya ngokuthi indaba yakhona iyaziqondazelo muntu.
Kodwa sizwa kuthiwa kulamanye amankampani agoqela enye eyeZimbabwe okuthiwa khona yahambisa imali ifuna ukubalekela ukubhadala umthelo we-tax.
Kona phela ukuthi nxa ukhipha imali yeZimbabwe usiyikhipha singama after tax profit uyakuyikhipha nje uyigcina nje kwelinye ilizwe iyimali ovele ingeyakho ngoba nxa iyikampani i-corporate account ikampani i-account yekampani ilama after tax lama before tax. Kodwa nxa usenza ethiwa yi-transfer pricing yokuthi ungahamba uyeshengisa izinto ngaphandle kwelizwe ama-remittance zakhona siwathatha siwafaka ePanama kumbe siwafaka e-New Jersey kuyabe sokulicala khonokho. So kuyayikho ngisho ukuthi mina nxa ungakhangelisisa account yakhona ukuthi iyahamba njani. Kodwa ngathi uqondane nabantu umongameli abenyizwe andama-minister abanye ezele ezikhulume kuthiwa ama-public leaders abavele abafanelanga babe lama-offshore accounts ngoba yibo abayenza imithetho yezimali elizweni ukuthi ukuthi bafanele bafake imali elizweni ukwenzela ukuthi abantu babe nethemba lemithetho yakhona.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lamhlanje kuStudio 7 kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sihlaziya udaba lwabasakhulayo ababolekwa imali zenhlelo zentuthuko nguhulumende basebesehluleka kumbe kungafuni ukuzibuyisela. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Isigodlo sommeli wenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union kwele Somalia ese-AMISON sibike ukuba ngokusebenzelana lohulumende walelo lizwe sebenelise ukubulala abantu abambalwa abangamalunga yabalwa icatsha beqembu lesimoslem eledlulisa amalawulo ele Al-Shabaab esigabeni engezansi kwelizwe ele-Shabelle abagoqela inkokheli engafika eyisithupha. Ugatsha olubona ngobudlelwano bele Melika lamanye amazwe omhlaba solunqume ukuba uSalah Abdesalam nguye okhokhela imisebenzi yamalwecatsha esimoslem edlulisa amalawulo abekwele France lakwele Belgium. Inhlanganiso ezimele abasakhulayo zithi akumangalisi ukuthi ontanga abaningi abaphiwa izikwelede nguhulumende phansi kwesikhwama se-Youth Fund kabanelisi ukuyibisela ngoba imali le yayiphiwa abasekeli bezanu-PF abangela khona okokuyihlawula. Amazwi la aza ngemva kokuba umphathintambo wabasakhulayo lokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho umnumzana Patrick Joao ecele abasakhulayo abelezikwelede ukuthi bazibhadale ukuze uhulumende enelise ukuvuselela isikhwama lesi ancedise abanye ontanga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-National Youth Development Trust umnumzana Liberty Bebe.
Ivele indlela iyifundiyane yabanjwa ngayo yayindlela yokuthi ontanga babengathungile kwamthi ukuyibisela. One, kwakungela assessment yama-projects laba befuna ukuwayenza. Two, kwakungela iqiniseko sokuthi lokho abathi bafuna ukukwenza yikho vele abafuna ukukwenza. Kodwa yayivele inikwa ngokuthi umuntu usapota liphi ibandla. Ngaleso sizathu yanikwa abantu embona ngani vele kwakungela njongo yokuthi ukubhadala. Yikho uminista kaTikwere engathi uminisi yeyouth wayesethi wonke umuntu esibekileyo ukubhadala akaxolelwe kuthengwe kuyi-learning phase. Uministi Zwawo ngesekuye sesithi hhayi abantu babasebeyekile ukubhadala kasiboneni ukuthi bayehlulekiswayo kuyini kabazama ukubhadala. Sithe sisenza i-audit kunabanye abantu abanika imali ama-adresi akhona awakho koBulawayo lapha kobhizize kuthiwa ngumuntu ohlala koBulawayo emikeyo.
Khona ngokubhidlika komnotho welizwe Bebe, nxa kuyikuthi bakhona abalesifiso sokuyibisela le mali, ubona bele khono yini lokuyithola bayibisele?
Vele ngeke bekwanise. Into ekhona ukuthi noma ubani owayezama ukuyenza kumbe kwakuyiprojekthi yenkukhu kumbe kwakuyiprojekthi yokwenzani kumbe yayingeyekhapet kumbe yayingeyani, umsimo somnotho welizwe yenza kube nzima ukuthi umuntu lo akwanise ukubhadala. Okokuqala, nxa usenza ibhizinisi uzafuna ukuthenga ama-input aleyo business, uzafuna indawo lapho ozasebenzela khona, uzaqhatha abantu ozasebenza nabo, uzadinga ukuthi ube nendleko zokuthi ukwanise ukuhamba usenza leyo business. Konke lokhu kuyayithatha imali yebhizinisi. Kodwa xa besikhangele khathesi abantu beZimbabwe babengasoze bekwanise ukuthengisa inkukhu, abakwanisi ukuthi beyithenge inkukhu leyana. Iningi labantu bayasweleda, abakwanisi ukuthi bephinde bebhadale. So isimo somnotho welizwe laso senza kube nzima ukuthi abantu labo bakwanise ukubhadala. But asikho kodwa, ngeke sithi isimo somnotho welizwe kuphela esenza bengakwanisi. Kulezinye izizathu zokuthi vele benikwa iningi lalabo bantu babenikwa bengayithiwo bantu abalenjongo yokubhadala ngoba babenikwa kusiya ngokuthi bami nganiphi uhlangothi lwezombusazwe.
Alo-ke ngumnumzana Liberty Bebe, umqondisi wenhlanganiso yabasakhulayo e-National Youth Development Trust, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection sikhangela amazwi kamphathintambo obona ngezabasakhulayo umnumzana Patrick Joao, yena othi ontanga abaphiwa imali yokuzithuthukisa nguhulumende kumele bayihlawule. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. asihlanganeni kuhlelo lilami owenu untungameli Nkomo lomunye wami utatenda gumbo.
Uhulumende uphakathi kokuguqula imithetho lendlela zokuvota ezisebenzisa imitshina yakulezinsuku ye-biometric voting system, kodwa uZulu ulokusola ukuthize ngoba isithi ezomnotho elizwe yazimanga kahle njalo abezomvikela bayaphatheka kwezokukhetha kukhetho okungabangela ukuba impumela yokhetho ingemukelwa. Okunengasikuzweni kunompumelelo moyo esiphalolu daba ekobulawayo.
Udaba lokusebenzisa indlela entsha yokuvota olusegudwini kobulawayo ngoluthiwa ngesilungu yi-biometric voting system. Le indlela okusetshenziswa isithupha kumbe inhlamvu zamehlo ukubonakalisa ukuthi umuntu sevotile njalo kanyeke aphinde. Noma nje abantu bethi kuluhlelo oluhle uma lindlela isetshenziswa kahle, kodwa ngomumo wombuso okhona lindlela ilakho ukusetshenziswa ekuqilibezeni ukhetho nguhulumende obusayo. Udokotela Gordon Moyo utshele abantu emhlanganweni wezokhetho oqoqwe izinhlanganiso ezizimele zodwa ezabasakhulayo ukuba ukusebenzisa imitshina yakulezi insuku kuhle noma nje umongameli Robert Mugabe engabe esephume le mizamo yokuqila esithi ngoba evame ukuqila ngendlela eziphansi.
Ungaphongupressa nje ibutton tuvotile, that's one method. Lokhu ngiyakhulume ngakho lokuyana kwamehlo. Now obusuzibuza ukuthi eZimbabwe izinto ezinje angeke zaba yingozi na?
Obona ngezokhetho ukubandla lezapho umnumzana Khutshwe Khaya Nketha ubike ukuba i-biometric system ingabe ilunyile, kodwa ukuphatheka kwamabutho kwezokhetho kulakho ukuphambanisa ukhetho oluhle.
Kanye umuntu ukontrola, ukontrola ama-diamonds, ufuna ukontrola i-platinum, ukontrola i-methane gas, kathi sifaku-track. So nxa umbutho uzangena ube le mali okwedlula uhulumende nebhokile beyibo bazaphinda besebenza izinto zama-elections kutshoni.
Umsekeli kamongameli we-People's Democratic Party uDokotela Simon Siphepha Nkomo uchaze ukuba uyasola indlela uhulumende asefuna ukusebenzisa imitshina yakulezi insuku khona ilizwe lingenamali amandla kagetsi esilela nemitshina yakulezi insuku yokuvota ingekho.
AmaZimbabwe zisidunge kakhulu bakithi, bayenzile bayenza abakwenzayo e-North Africa bathatha umbuso, kodwa thina sihlulwa nje into encane nje ukuthi sithi come together. Bengafuna ukuthi bayintroduce sibili yonke, kodwa at the end uthole ukuthi sebetshintsha ama-goalpost kungasela time besenzela ukuthi bephambanise abantu especially emakhaya abakwazi ukuthi abantu ngabafundanga njalo labo basemadrobheni.
Osakhulayo uMbongeni Ncube ubeke ukuba kuyingozi ukuba uhulumende afune ukusebenzisa i-biometric voting system ngoba engabe eselendlela zokuqilibezela asephume lazo.
E-Ivory Coast khanye into leyasebenza, but e-Kenya sayasebenza yaqina i-crash. Lalapha isidayisi ukuthi kungaba njalo futhi. Bonani kule dinga umuntu wakhona.
Amazwe ambalwa ayalusebenzisa lolu hlelo lokuvota, noma nje amanye amazwe abalisa iNgilandi lamanye sebaluyekela. Ingcwethi zithi njengoba umnotho weZimbabwe umi manzonzo okungabangela ukuba uhlelo lwe-biometric voting lungasebenzi kahle ngoba luyabiza imali eningi, njalo okwamanje uhulumende wehluleka ukuholisa izisebenzi. Ngimele Studio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ubunzima obudalwa ngumumo wezomnotho ongamanga kuhle sobuhlasele abakubhizimusi lokwakha ngoba labantu makhaza abangasizo ntshantshu zokwakha abenza imisebenzi yokuncedisa lapho kusakhiwa bakhala ngokuthi limsebenzi kayisabonwa. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Inkampani enkulu yomsebenzi wokwakha eRada Holdings Limited yazise ukuba umumo wezomnotho eZimbabwe usubangele ukuba inzuzo yayo yehle ngesilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini 17% kubangelwa yikwehla okwengezeleleyo ngokuthengwa kwezinto zokwakhisa. Ukuwa kwamandla emali yakwamanye amazwe wakulo mkhono ogoqela iRand yakwele South Africa ngokunye kokubangela ukuba abakhayo bakhethe ukuthenga ngitsho lezidina ngaphandle kwelizwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU uMnumzana Jaffet Moyo uthi kuyinto edanisayo kakhulu ngoba imisebenzi lokho iqhubekela phambili ichabalale elizweni.
Imisebenzi iya ichabalala ngelanga ngelanga, sikhangela nje abantu abaningi abasivakatshela lapha besithi balahlekelwe umsebenzi, inamba zangkhona ziyaphezulu.
Uthi okudaniseke kakhulu ukuthi ngesikhathi izinto zimi ngalindlela uhulumende lokho eqhubekela phambili senza izinto ezichabalalisa ezamabhizimusi kulokuwavuselela.
Lulunya ungani ngumuntu othi hayi ngiyathutha, nxa ngithutha ngifanele ngisuke ngichisa umuzi. Sibona ngani nje laba amajaha nje bafuna ukulidiliza leli lizwe engani ngabantu bayakwazi ukuthi sasa babengekho ozasala uyasala ezibonela.
Oqhiphesha ngezomnotho uMnumzana Masimba kuchera uthi kuyadingakala ukuba uhulumende emizameni yakhe yokukugaba vela kwamanye amazwe enanze ngokugcweleyo amabhizimusi aselizweni lendlela asebenza ngayo.
Uhulumende wethu kumele bona ukuthi engaprotekta njani amankampani akuleli, ikakhulu amankampani azokwakha ukungakhangelisisa ama-deals abenze lama-China. Sibona njengani amaduzi angkhona enze ukuthi ama-China abuyise izinto zawo eziningi lapha eZimbabwe, ezinye zangkhona ezingathi sizilungise lapha sisebenzisa i-material yethu.
Umoyo uthi ZCTU iphakathi komsebenzi omkhulu wokukhulumisana lokunikeza amacebo anganceda ukuba amakampani lamafekithali asungule njalo ukuduma.
Kukhanya ngani nje sikhuluma lo mduli ukuzisa ubuhlungu ukuthi nje industry iqhubekela phambili ivala, nxa ukhangela nje ukuthi i-industry elungisa ama-battery ivalile. Kuba lula ke nje ukuthi uyethenga ama-battery buye ngapha uyifakile vuli ubusuyithengisa. Abamanufacture battery phakathi kwelizwe bavalile. Ngeminye imizekelo isetshenisela ukuthi siloke sisiya phambili ngobunzimele.
Iningi lencwethi zomnotho zithi okudingakalayo yikuguqulwa komthetho we-Indigenization Act kunanzwa lalabo ababe befuna ukusungula amabhizimusi bezaqhatsha lezisebenzi zakuleli. Uhulumende sithi sebamba imihlangano lamabhizimusi afuna ukusebenzela elizweni ukuba azwisise ngalo mthetho okhuthaza ukusungulwa kwemisebenzi kulokuthi ivalwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Well, it says here, care this letter says, say, go for the honor. What? The pulse in my heart, baby bamba lava. I'm getting out she has sandwa. I'm missing again. If a sign is great, bitch, I'm to blue. The only person wanna build the baby girl is you. A baby bamba lava. I'm getting out she has sandwa. Run it there.
If you know where, no way to my baby.
Ingoma kaSenkom ethiwa yona My Baby eyohlobo lweZim Dancehall isigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje, kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Kuqhamuka udubo lokusilela kwemali emabhanga elizweni osokubangele kwehliswa kwemali engathathwa ngumuntu ngelanga. Abaphila lobugoga bakhuthaza inkokheli kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo ukuba zilandele iziqondiso ezinakekela impilo yazo. Inhlanganiso ezimela abasakhulayo zithi akumangalisi ukuthontanga abaningi abaphiwa izikwelete nguhulumende bayehlukabenelisi ukubisela lezi zikwelete. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gandhi lichiya kustudio 7 Live Talk The Youth Connection lilala.